zvinoshamisika zvikuru nekuti ini ndakatanga kunyorera parliament. Ndikanyorera parliament kuti isusu seMDC tine problem neissue yeleadership. Sezvo muchiziva kuti mutungamiri wedu akashaika. Constitution yedu inoreva kuti kana mutungamiri ashaika kunofanirwa kuita extraordinary congress iri iyo ichazoenda kunoshara. Achazoita mutungamiri weMDC. Saka ndakanyorera parliament kuti ndizvo zviri kuitika izvozvo. Saka musatevere kana kuti nderipi divi richazouya richitaura nekuti vanoda kuti rikode umwe munhu. Nekuti hatisati tagadzirisa nyaya dzeleadership yeMDC. Saka ndatotashamara parliament yakutotora masaizi. Parliament ndiya kutodecida kuti ivo vanoda kufevha ipi MDC. Musi wa18 March takataura tikati isusu we are going to retain the MDC. And then this MDC yakavamba muna 1999. Nekuti tiri kutevera constitution yepati. Achamisa negrupu racho havasita kutevera constitution. Vakutoshandisa violence kutotora masimba. Isu tikati kwete, tine bumbiro nemutemo, nekuti bumbiro nemutemo rinofanirwa kurespektiwa. Ndiro rinotaura kuti bato rinofanirwa kuita izvo, harifanirwi kuita izvo. Ndiro rinoprotekta maindividuals, maminority groups, rinoprotekta mavulnerable groups. Saka ivo havasi kuzvida zvese izvozvo. Saka inini ndakatoshevhera extraordinary congress ichazoitwa musi wa21 April tikatoti munhu wese weMDC anokodzera kuya kucongress anofanirwa kuuya kuti atiuye kuzoshara achazoita mutungamiri wepati. Bati parliament yacho tatondishamisa zvikurusa nekutoti vatotora masaizi.
Asi muchaenda here kumatare Dr. Kupe muchikwikwidza zvataurwa nedare reparamende izvi?
Zvechokwadi ndichazoenda kumatare nekuti hamusati ndamboona inini situation yekutoti vatonyorera dare retsamba uchivataura kuti kune maproblems avo. Vobva vareceiva ine tsamba votenga kuactiona tsamba iyeye havasati naactiona tsamba yavo. Zvinoreva kuti parliament yacho yatodecida kushara kuti ivo vanoda kushanda neupi wacho havasita kushanda neumwe wacho. Inini ndichazoenda kumatare kuti matare oita justice.